Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakuva nesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri mchirongwa chanasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine makumi manomwe nevashanu 1075. Munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanokumbira ruregerero pamusoro pemashoko avakanyora paTwitter vachipomera vana chiremba mhosva yekukonzera kufa kwevakuru vakuru muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine makumi manomwe nevashanu 1075 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe 70. Vanhu mazana matatu ane makumi maviri nevatanhatu 326 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Makumi matanhatu nevatanhatu kwavo vari vekuMashonaland West. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana nevapfumbamwe 409. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevaviri 172 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mana nevatanhatu 146 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevatanhatu 31,646. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana masere ane makumi manomwe nevanomwe 28,877. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rabatanawo nemamwe masangano emunyika pamwe nevamwe vanhu mukushoropodza mashoko akataurwa nemunyori mukuru webazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana ekuti kune vamwe vana chiremba vari kurapa varwere veCovid-19 vachitarisa kuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika. VaMangwana vakashamisa vakawanda nemusi wesvondo pavakati vanofunga kuti kufa nehuwandu kwakaita nhengo dzeZANU-PF mumazuva mashoma adarika kunoratidza kuti pana vana chiremba vari kuuraya nhengo idzi. Masangano anosanganisira reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights akabudisawo mashoko ekusoropodza mashoko avaMangwana aya. Asi vaMangwana nezuro muvhuro vakabudisa mashoko paTwitter vachikumbira ruregerero vachiti mashoko avo haarevi pamire hurumende asi kuti vaingozvitauriravo vakanangana nemumwe chiremba avakati akange asina kuratidza unyanzvi hwebasa rake pamashoko aakaburitsa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyange yazvo vaMangwana vakazokumbira ruregerero sesangano vakabatikana zvikuru nemashoko avo.
Tabatikana zvikuru nokuda kwemashoko atakaona akataurwa naVaMangwana. Tabatikana zvikuru kuti vanhuri muhurumende nepozishini yavainawo vainayo vangataura zvinhu zvinoshoreka kudaro, zvinhu zvisina kufanira. Tarwadziwa nokuti ataifungidzira kuti munhu ari muhurumende yedu angataura mashoko akadaro kuti machiremba ari kuita zvakadaro. Panguva yatiri tiri panguva yekurwadziwa nechirwere checoronavhairasi, tiri panguva yekushushikana zvikuru nekurasikirwa nehama neshamwari, madzimba dzedu mumhuri medu kumabasa kupi nekupi saka zvinhu zvinoshoreka zvikuru zvakaitwa nawamangwanani zvinhu zvanga zvisingambofaniri kunga zvichibuda mukanwa anyone hazvinei kuti munhu anoshandira hurumende kana asingashandiri hurumende nguva yatiri nguva yekusimudzira macheremba edu inguva yekuti encourage macheremba edu inguva yekumotivate macheremba edu manesi edu ani nani kuti tichengetedzane.
Taona ivo vamangwana vaburitsawo mashoko padandemutande retwitter vachikumbira ruregerero vachiti aiwa mashoko avo harisi shoko rehurumende asi kuti vaingozvitaurirawo pachezvavo vakanangana nachiremba mumwe chete avaitaurawo nezvake. Munotambira sei mashoko avo ekumbira ruregerero?
Hatinongozozvigamuchira kuti zvamataura kana vakumbira ruregerero, asi tinochema kuti zvakamboitikirwei and zvazvinorwadza ndezvekuti hazvina kutanga nhasi izvi zvokushora vanhu vanotichengeta, zvokushora machiremba edu, zvokushora manesi edu. Sezvamunoziva kuti machiremba iwa madoctors iva nemagweta enyu ekodzero akatombotaurwa nezvavo nehurumende iyoyi makore achipfuura. Pese pese paunoita marare unongozwa vakuru venyika chaivo chaivo makatowanzwa vachitaura kuti ndakanzwa kuti tai mhirizhonga, pakati pane magweta achakumirirai, pakati pane madhokota achakumirirai. Ndozvatiri kuti hazvitisa kutanga kuzoona pana vamangwana chete, tatongobatikana kuti aiwa vamangwana ava vazotongokumbira havo ruregerero waitawo zvinhu zvinge zviri nani, asi taona kuti hurumende yedu ndozvayagara ichingoita. Pakangoitika chese chese chaitika inokurumidza kuda kushura nekunonedzera vanhu kuti vananhenge. Saka tinogamuchira hongu mashoko avataura, asi tinoti ngative chidzidzo kune hurumende yedu, kune mumwe neumwe ari muhurumende ngative chidzidzo chekuti nguva yatiri haisi nguva yekuita je, inguva yekubatsira vana vezimbabwe kuti tikunde tirapwe, tikunde tipone, tiwane mishonga, tidzidzisane kuzvidzivirira kuchirwere chanetsa ichi.
Asi iwo mashoko avamangwana anosiyawo papi mutemo uri kushandiswa nehurumende wekusunga vanenge vachishambadza manyepo?
Aiwazve izvo ndo zvanozivikanwa Zimbabwe nazvoka izvozvozvo. Zvamunotaura pachirungu vanotaura vakaita mutemo vanotaura vakanyaya dzekuti selective application of the law, kuti ava vana ava ndokwanhingi mutemo iyo yakaibwa nasakata kuti mutemo weduyu unosiyaniswa zvichifamba nekuti wabuda mumbamani. Kudai anga ari koma jobs kala ataura izvo, kudai anga ari hope wechimono, kudai anga ari kumbira yemafunda, kudai anga ari muzvare Rosalini Hansi ataura izvo, kudai anga ari muzvare Chisina Mukoko kudai izvozvizvi umwe akutowata ari kuharire central police station, umwe kudai akuwata ari kubulawa central police station, umwe kudai ari kuwata ari kupi kupendalonga police station.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano revatori venhau reMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vanoti vatori venhau vari kurarama zvakaoma munguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vamwoyo vanoti vamwe vatori venhau vakashaya uye vamwe vakaita saMichael Magoronga vachisungwa nemapurisa nezuro kukwekwe vachinzi vainge vasina mapepa anovabvumidza kushanda. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwoyo.
Sezvamunoziva kuti mukuvharwa kwakaitwa nyika nemutungamiri wenyika nekuda kwedenda radai kutekeshera, vatapi venhau vanodai kusangana nezvemhingamupinyi zvakadai kutsaukana, kusanganisira iro denda racho kuti rogona kuvatapukira. Munoziva kuti tatoshaikirwa nevatapi venhau vakati kubva kuna vazororo Makamba tosvika kuna vadongozi Mai Munyaka nevamwe. Kasi zvakare vazhinji varere panhoo kutaura kwatiri kuita.
Ko chii chiri kupa kuti vatori venhau vabatwe nechirwere ichi?
Nekuda kwokuti havana zvidziviso zvinovachengetedza pamabasa avo. Mukatarisa mukupepetwa kuri kuitwa mabasa ekufambiswa kumashoko vemumaboka akasiyana-siyana kana kuti vemumakambani akasiyana-siyana vari kushanda nevashandi vashomanana kuitira kuti denda iri risatapukire. Zvakarezvo zvinoita kuti mushando nechouviri zvinge zvichikanganisika munguware denda rino ratiri kudai kutarisana nazvo nekuti makambani mazhinji akamura zvikurusa muripo waanopa kuvatapire nawo. Tichienda mberi, imi munozivawo zvakare kuti pane kusafamba kwakanaka panyaya dzekutangwa kwekuti vatapire nawo vakupiwa maresinesi ekufamba nawo.
Ko chii chiri kupa kuti paite dambudziko iri?
Sezvamunoziva ministri yakanonoka kupa mitengo ikazongomupa muna 2021. Naizvozvo takatotanga kuita dishi rekumhanya kundotaura nemapurisa neveZMC kuti vasanga vachimbunyikidza vatapi. Kasezvamunoziva, nhasi uno taita mutapi wenhau atombobatwa nekutanga achinzi anga achishandisa resinesi rakanga risingashange richishanda ra2020. Saka isusu zvatiri kungotaura sevanofambisa mabasa ekuti pane kufamba kumashoko zvakasununguka ndezvekuti hurumende ngaichive nechiga chekuti panotangwa donzo rekuti vanhu vakubayiwa mishonga yekuzvidzivirira vatapi venhau ngavapiwe mukana.
Sei muchiti vatori venhau vapiwe mukana? Vamwe
vokutiwo ndo mamwe maessential service vanoita basa rakakosha rekuti vange vachipinzwawo pa nevekutanga vari kupiwa mishonga iyi. Kechipiri, tochitaura tichiti ngapane kuyanana pakati pemapurisa nevatapi venhau bazi rezvekufambiswa kwemashoko kuburikidza nekuti vachifunga patsva kuti maresinesi anotangwa sei, anoapplywa kwapera nguva yakareba sei, zvisava pagore pagore nekuti taona kuti zvimhingamupinyi zvakawandisa zvinoita kuti pagore pane kufamba kwakanaka kupiwa maresinesi aya. Saka vakakwanisa kuti zvinge zvichiitwa kana kuti makore maviri kusvika kumakore mashanu munhu achinge akabata resinesi zvinoreruka zvikurusa. Tichiteerera kudaro tochiinda panhau dzekuti hurumende ngaichinge ichiona donzvo rekusumudzira kupepetwa kwemashoko.
Mutungamiri wesangano revatori venhau reMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vatyairi nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUTCO rinoti kushaya kwevaimbovagurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kwarwadza vanhu vazhinji vanoshanda mune zvekutakurwa nekufambiswa kwezvinhu. Mutungamiri weZUTCO vaFrederick Maguraminga vanoti vaMatiza vakange vachishanda zvakanaka nevanhu vemasangano ane chekuita nezvekutakurwa kwezvinhu. Vanoti vaMatiza vaigara vachiita misangano nemasangano aya vachiratidza kuda kunzwisisa mashandiro apo uye vachivabvunzawo nezvemirayiro inofanirwa kugadziriswa kuti bazi ravo riite basa zvakanaka. VaMatiza vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara neCOVID-19. Vacharadzikwa mangwana chitatu paHeroes Acre pamwe chete nemamwe magamba maviri.
Tine hurombo seboka reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDAC. Tine hurombo sematruck drivers, tine hurombo semabus drivers, makombi drivers, mataxi drivers. Tine hurombo even nevashandi vamwe mutransport vanosanganisira vana makanika, vanosanganisira even makondakta. Tine hurombo nekushayikirwa kwataitwa negamba guru, Honorable Minister Matiza.
Maishanda zvakadini navaMatiza?
Minister Matiza takashanda navo nenzira inoshamisa. Ndingati ndivo minister yekutanga kwatiri tichiumba boka iri kubvira 2010. Even tichiri vatyairi hatina mbonyatsowana mukana wekusangana naminista muhotera. Asi minista ava vakakwanisa kuzvinini pisa vakati ndokubasa kwangu madrivers ndofanira kusangana nemi. For sure takadaidza matruck drivers, mabus drivers, makombi drivers nemataxi drivers nevamwe vashandi tikasangana naminista Matiza paSheraton Hotel paRainbow Towers. Tikakwanisa kugurukura zvinonetsa madrivers.
VaMatiza vakabatsira vashandi nemasangano enyu sei?
Minista ava vakataura pachena kuti vakanga vachibatikana nekushushikana zvikuru nematerms and conditions of work, mashandiro emadrivers, mashandiro kubvira kumatruck driver kusvika kumataxi driver, ese madrivers muno mashandiro atinoita terms and conditions of work, kuoma kwebasa redu, zvinhu zvaivashusha nekuti zvaikonzera tsaona zvizhinji nekuda kwokubatwa kusina kunaka kwakakwana kuri kumadrivers. Vachitivo dai magadzirisa ukama huripo pakati pevashandirwi nevashandi, zvibasa ripfuure zvakanaka, vanhu vatakurwe zvakanaka. Takashanda zvikuru zvekuti muofisi mavo takanga tisingaisi appointment. Takaisa appointment yekutanga, asi takanga takangobvumirwa kupinda kana tiine zvinhu zvinenge zvichida kumhanyiswa nekukurumidza. Takashanda tese kusvikira vaona kuti transport muno inotoda zvemaassociation. Kana pasina maassociation vanhu vatakurwa zvakanaka. Takashanda tese zvekuti madrivers anga akutoziva kuti tina minista hatiinaye.
Makashanda navo zvakanaka munyaya dzakaita sedzipi?
Taishanda navo panyaya dzepolisi, taishanda navo panyaya dzemamedical examinations, tishanda navo panyaya dzemahaskin training, taishanda navo pamusoro pekudzikisa road carnage. Tarasikirwa zvikuru, tinoti kuna president vedu venyika yeZimbabwe, tinoti tarasikirwa negamba. Tinotarisa kuti tinowana vavanozoisa ipapo vanoshandawo semashandiro avanga vachiita kuti transport imire zvakanaka. Tinoti kumuri kwamatiza tamusirime maruza chete, asi kuti taruza tese. Tangati tishanda navo zvisina politics mukati, tangati tishanda navo zvisina corruption mukati, tangati tishanda navo zvinoenderana netransport zvekuti mhuri yeZimbabwe itakurwe zvakanaka, zvekuti mavehicles anga ari right, madrivers anga aine mapepa anodiwa. Takashanda zvakanaka zvekuti seboka remadrivers, aiwa, taratidza kushushikana zvikuru, tabatikana mwoyo zvikuru. Tinoti Ministry of Transport, marasikirwa, asi hamuna kusirasikirwa mega, tarasikirwa tese. Tarasikirwa na minister SB Moyo, vangari foreign affairs minister. Tinotiwo zvakare seboka reunion yemadrivers muno muZimbabwe, tiri kuchemawo pamwe chete. Kunyange tanga tisingashande navo, tiri pamwe chete, zviri close. But vaministries avo aitibatsira foreign affairs nenyaya dzinoitika kunze kwenyika, taiendesawo nekudesk kwavo kuti pane madrivers ari kunze, kuri kuitika xenophobia, taiendesa nekumahofisi kwavo kuti onai zvinhu zvatibata. Tinongoti vese ngavazorore murugare.
Avo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Magura Minga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro manheru, paramende yeAmerica kana kuti Senate yakavhota kuti amai Janet Yellen vave gurukota rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Amai Yellen vave munhukadzi wekutanga kubata chinzvimbo ichi muAmerica. Mudare reparamende mekare, vaDonald Trump vakapomerwa mhosva yokukurudzira vatsigiri vavo kuita mhirizhonga pakafa vanhu vashanu masvondo maviri apfuura. VaTrump vachatongwa mwedzi unouya. Nezuro kwekare, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina gwaro rinodzika mitemo yakasimba yokuti hurumende itenge zvinhu zvinoshandiswa nehurumende zvakagadzirwa muAmerica, vachiti vanoda kusimbaradza makambani eAmerica. Nezuro kwekare, vakuru vezveutano mudunhu reMinnesota vakazivisa kuti vakawana umwe munhu ane chirwere checoronavirus yemhando yekuBrazil. Izvi ndezvekutanga mhando iyi ichiwanikwa muAmerica. Izvi zvinouya musi wataurwa nekambani inogadzira mushonga wenhomba wecoronavirus yeModerna, ichiti mushonga wayo unokwanisa kudzikisa simba recoronavirus yemhando dzinowanikwa kuBritain nekuSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti mashoko abva kuModerna mashoko anokosha zvikuru, uye vachiti mashoko anopa tarisiro yakanaka kunyika dzose.
Chandingataura Mr. Wande ndechekuti news dzatanzwa dzeModerna dziri very encouraging. Moderna iri kuti iyo yakaita mastudies kuongorora kuti vaccine iripo yakagadzira inokwanisa kuataka here kana kuti kucontaina mavariants matsva anosanganisira yakawanikwa kuUK nokusouth Africa. Zvavari kutaura iyo ndezvekuti in terms of the neutralizing effect of the vaccine against the variants, Yegu South Africa neutralizing effect iri a little bit less than neutralizing effect against yegu UK, for instance. But chavaru kutaura ndechekuti still a significant amount of the virus is neutralized kana kuti inoitwa destroyed ne vaccine iripo. Uye zvevari kutaura kuti vari kuita mamwe ma studies to see how they can make sure kuti vava ne booster vaccine inowanza kuva more specific for the South African variant. So that is also encouraging.
Ko pane ma vaccine aripo kuti mushonga wenhomba uyu uripo iko zvino izvi unogona kudzivirirawo here munhu kuti asabatwa ne COVID-19 yenhando iri ku South Africa?
Zvavari kutaura veModerna pama studies avaita vari kuti ivo inokwanisa kudzivirira, although they are pointing out kuti strength yacho yakasiyana ne vaccine against mamwe mavariants ekwekutanga tanga kana ekuUK, but vari kuti yes, inokwanisa kudzivirira. They want to be to make it more sure by having a booster vaccine down the line.
Tikatarisa mazuva awanikwa mhando mbiri idzi dzeCOVID-19, imwe kuBritain imwe kuSouth Africa, tingati pange patova nenguva yakakwana here yekuongorora mushonga uyu pavanhu vane mhando yeCOVID-19 yekuSouth Africa nekuBritain?
Nguva iripo, nokuti chinoitika ndechekuti vaccine yavapo kudhara. Apa chaakudiwa ndechekuti totora vanhu vanenge vane variant yekuSouth Africa kana kuUnited Kingdom, my samples from those people to asanganisa nema vaccine aripo. So that's a process that doesn't take a long time to do. Saka ivo vakwanisa kuita that in a matter of weeks to look into it. So I think nguva iripo, but of course we need more time to have a better understanding of how to attack the variant, ma variants wa South Africa ne ku UK. Zvinhu zviri more specific. Chavari kutaura chiri kubatsira kana chiri kupa hope kuvanhu ndechekuti ma vaccine aripo, they seem to be able to work against the variant in South Africa ne ku UK.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare ku North Carolina ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Kuronko rinoti mapurisa muNkulumane kuBulawayo neZulu Maneru vakasunga vanhu 15 vakange vari pamabiko nevamwe zana vachipemberera zuva rekuzvarwa kweumwe wavo, izvo zvinotyora mutemo wokurwisana neCOVID-19. Mapurisa vachiri kutsvaga vamwe vevanhu vakange vari panhemberero iyi. Herald rinoti vanhu vanoitwa 266 vakadzorerwa kumisha yavo kuChimanimani kwavakange vabviswa nehurumende kuti vasavhiringwa nedutu mupengo Chalian mwedzi wapera. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ka nevamwe totenda nechirongwa chamuita, chirongwa chenyu chakanaka. Studio 7 ndokuseri damwai tokwanisa kana kuri kuti utungamiri weredhiyo yenyu waikona waitoti hutotiwedzera maawa kana mbotipei wedzera rimweni awa, news dzenyu dzoita 1 hour. Mboi ndo news dzega dzatosara dzatinozwa dzine musoro. Hanya yangu hangu ndiyona yachingono inanyingi kuti sisu mwanasho watakambaamona kuti wakafa. Vanoti mupenyu usingadi kuuya upamhepo kuna kuzoti mavhidhiyo icho emwana kuti mwana uyu takamuona uyu mwana mupenyu. Vakangomona vega mapurisa namai vachona avatoone, pamweni macho vatori mujere vakanzi mukangotaura tomusunga. Ngavanasobuda pachena vantu vavabhuye zviripo.
Makadi makadi washamari weStudio 7, tafarawo nhasi kupindawo pachirongwa chino cheStudio 7. Ndinoitwawo Mr. Chimwonzo ndiri muJoburg. Chikumbiro changu ndechekuti COVID-19 yaparara zvisingaiti muZimbabwe, saka ndinongokumbirwa kuti vanhu vazvichengetedze zvisinei kuti zvinhu zvakaoma, but chikumbiro ndechekuti vanhu vazvichengetedze. Upenyu ndohwakakosha, ndatenda zvangu.
Mwakadi ni vashamarare Studio 7. Vana mukoma Tanono Kawande, vana mukoma Jonga. Noti makadini ngatisichengetedze necorona. Ini ndoda kutaura pamutungamiri wedu unonzi Nangarwa. Nangarwa watishungurudza. Nangarwa handizivi kuti sei achitonga nedemo kudai, asi hakuna zvisingachinji, zvichapera chete. Ngaarambe achiinda, ende ukazova chingoma choririsa uzoti choda kudambuka.
Pastudio 7 munofara here apo? Ndino urombo nokurasikirwa navaSB moyo. Vatisiya tiri pachena sevana veZimbabwe. Zvavakavimbisa pavakabvisa vamugabe paya, hapana kana chimwe chinobatika chavakaita. Saka senyika tarasikirwa nevanhu vanga vane mafungire matsva asingaonekwi. Saka kuenda zvavo kunyati vari kutungana mudanga imomo, Mwari rimwe rezuva vachapindirwa zvake pane zvatiri kutarisira kuti zvichamira zvakanaka.
Maswera sei, maswera sei vana veZimbabwe. Zita ndinonzi mukoma Jachacha, ndiri muno muSouth Africa kuPretoria. Ndiri kuda kuti batei panyaya yavamunangagwa navachiwenga. Mukaona tichiuya muno muSouth Africa vazhinji vedu hatitori namapasipoti. Mapasipoti acho hatitori namari yekuti timatore. Saka panorema dai vambobvavo, ZANU-PF yatidzvanyirira singaiti ngaimbobva pachigaro. Totambura kusvika rini kuvana veZimbabwe angai. Izvi zvine vana vedu vati kuzvara vari kushayiwa mukana wokuwanawo dzidzo chaiyo nekuda kwezano. Zano yaora mhani.
Maswera sei vashamarari veStudio 7, vana mukoma Jonga nana mukoma Tanono Kawande. Ndiroda kuti mundisvikirewo shoko rangu iri kuti kana vachiteerera varinzwe hama Auxilium Mnangagwa kuti vanoti vanhu vakadzi, hanzi ndoda kuti vakadzi vatibatsire kutsanya COVID ipere. Vanoda ingawani vanhu vacho vatogara vachitsanya, ivo ndo vanga vagara vasingatsanyi nekuti zvese vanowana, ndimaona zvese vanozviwana. Saka vanga vagara vasingatsanyi, ivo ndo pavakuda kutsanya. Vanhu vagara vachitsanya kudhara, vanhu vari kutambura muZimbabwe, vari kufanidzana muZimbabwe, vataura zvekutsanya. Dai vatoapa strategy yekuti wana sei chikafu kwete zvekuvataurira kutsanya. COVID inotsanyirwa, but zvavanotaura hazvina musoro nekuti vanhu vagara vanotsanya vane nzara. Mai Mnangagwa ngavazvizive izvozvo kuti vari kutsanyisa vanhu vakatsanya kare. Ndini general paSA apo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi, tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika. Tichatarisawo nyaya yekuwaniswa kwevanhukadzi mikana yakaenzana. Zvekare, tine hurukuro yatichakupai nemuimbi ane mukurumbira ASAF, uyo achange achimirira Zimbabwe pachirongwa cheMTV Africa Music Awards chegore rino kuUganda muna kukadzi. Muri Zimbabwe, musakangani wekuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Kanobva kuna James Chimombe. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vape chiuru chimwe chete chine 45,000, 1075. Munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanokumbira ruregerero pamusoro pemashoko avakanyora padande mutande reTwitter vachipomera vanachiremba mhosva yekukonzera kufa kwevakuru vakuru muhurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.